vachitaura nevatapurena womuHarare vechidiki vebato reZANU-PF vati vawirirana kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana. Mumwe wevechidiki ava Muzvare Yokai Simba Negavi vati vanonzwisisa kutambura kuri kuita veruzhinji nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Muzvare Simba Negavi vati vaMnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana wokurwisa uori, kutsvaga mari dzekunze pamwe nekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji muupenyu hwavo.
Tinonzwisisa kutambudzika kuri kuitika vanhu nemuno muZimbabwe zvichikonzerwa neikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, asi tinokurumidzira kuti tive nemwoyo murefu tipe purezidendi vedu mukana wekuti vaite re-engagement sekutaura kwavakaita mazuva atikanga tiita sarudzo, vaite fight corruption. Zvinova izvo zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa napurezidendi vedu kurwisa machallenges atinawo akanangana neikonomi yedu. Ngatishingei timire napurezidendi vedu tisadzokera kumashure.
Muzvare Simba Negavi vati vose vechidiki vari kushora zvikuru nekwavanoti kushandiswa kwevechidiki mukuratidzira kwakaita munandira. Zvichakadaro, rimwe sangano rinozviti Citizens Forum rinoti ranyora tsamba dzeminyuto kumasangano akazvimiririra avanoti akabatsira mukurongwa kwokuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. Vachitaura nevatori venhau, mukuru wesangano iri vaAlex Kakanje vati masangano aya akapeshedzera mhirishonga uye vachaavharisa. Mamwe emasangano adomwa neCitizens Forum anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemizinda yeAmerica neBritain.
Masangano akazvimiririra achapetishena anosanganisira rinonzi Crisis in Zimbabwe Coalition, rekuti muchinzwa zita racho haritowirira nerunyararo. Saka vanhu vanorarama nemhirizhonga, tanyorera inonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights aya magweta anotiwo anochengetedza kodzero dzevanhu, tavanyorera tichiti kosei mazuva maviri tisati asvika pazuva remhirizhonga vakanyora meseji yavakataura kuti munhu wese usatye, tichakupa gweta pachena. Izvi tiri kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nezvivindi zvekupinda mumastriti mumigwagwa vachiputsa zvitoro zvevanhu vachiziva kuti tine magweta emahara. Bumbiro remutemo rinoti kuratidzira kwoitwa murunyararo. Kana zvaizoitwa murunyararo sezvatakamboona zvakaitwa nevarayiri, ko ugweta hwemahara hwaigopirwei vanhu vane runyararo? Saka tiri kuti vaitoziva kuti pachaita mhirizhonga.
Asiwo mukuru wePlatform for Youth Development inova nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaClavis Maduku vashora zvikuru Citizens Forum vachiti kuchitsvidzirana kunodzorera nyika shure. VaMaduku vatiwo vese vane mwoyo wokuda kuona kubudirira kwenyika vari kukurudzira nhaurirano izvo zviri kuitwa nemasangano avanotyidzana nawo.
Panguva yatiri Zimbabwe iri panguva yakaoma, munyika mune bopoto, munyika mune mapisha-pisha, munyika mune kusawirana kwakati kuti, zvekuti vanoda kuti nyika ienderere mberi vari kudaidzira dai vanhu vataurirana nhaurirano yotaurwa kuti tichii chati kutaurirana nezvazvo in terms yekuti totangira pati tichienda kupi. Saka nguva inoende kuti kana pane zvakaitika kunyanya pakaita shutdown, zvakaona zvakaitika pakaita maproperties akapwa kanyika and so forth, there's a lot of damage. Zvakapinda kunaka nezvekuti vanhu ngavagare pasi votaurirana. Civil society ine maonero akasiyana-siyana. Chine chakanaka nezvekuti vanhu vanodaidzana vogara pasi. Matret anoda kuti bopoto racho rirambe richienderera mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reBritain neAmerica pamusoro pemashoko eCitizens Forum. Nyika mbiri idzi dzakabuda pachena dzichishora mabatirwo akaitwa mhirizhonga nemauto nemapurisa. Vanhu vanodarika 15 vakapfurwa vakafa uye vanhu vanodarika 11 vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Hurumende yeZANU-PF iri kupomera MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mhosva yekuronga mhirizhonga. Asi MDC inoti haisi iyo yakaronga kuratidzira uku uye zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekutsvaga uta mugate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.